varwere vanonzi vari kufamba muzvipatara nekushaya anovapa mishonga uku hurumende nanachiremba vachikakavadzana panyaya yemari dzemihoro. Mugari wemuHarare Vatendai Chapeyama vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira mushe muzvipatara zvikuru zvehurumende zvakaita sechepari renyatwa umo varwere vari kuswera vari muzvipatara vasina kana rubatsiro rwavari kuwana.
Asi chose nachana kumira mushe. Varwere havana attendance, varikwanisa kungobatsirwa chete ndevane mari, vanotsvaga maprivate doctors ndo chete varikwanisa kubatsirwa, asi vamwe vese ordinary hapana help. Yes, dai hurumende yatora matano zvakasimba kuti machiremba adzoke kubasa, bozi vanhu varikufa, vanhu varikufa, havana rokubatsirwa rwavarikuwana.
Mai Nomalanga Chemhere avo vane murwere ari muchipatara vanoti vave kutorapisa murwere wavo kunana chiremba vakazvimirira, asi izvi zvave kuvadhurira.
Hatina kumbona chipunduko imomo, vanhu unongoona mubhedha ina vanhu kura kuti vanhu sese maodhi matapinda imomo, vanhu vari kungofa, hapana munhu ari kuti akapinda obuda, akapinda obuda, hapana. Tirongonzwa vanhu vari kungofa, nyange tonzi tengai mushonga pamwe unongosina mari, tatira nambo yatisina kana mari yekuti utengere murwere. Unove nechishuviro chokuti hama yangu irarame, asi panenge pasina chiraramo. Tikumbira kuti hurumende chida yapindira mukati mevarwere imomo.
Muzvare Primrose Chimimba vakurudzirawo hurumende kuti igadzirise nhuna dzana chiremba kuitira kuti vanhu vasarambe vachirasikirwa neupenyu.
Dai hurumende yanga yaongorora muzvipatara kuti vari kuda basa ndeavava, vasiri kuda mabasa ngavabve zvavo, nekuti ezvinezvi kana tingatarisa tiri kuisa varwere vedu muzvipatara tichiti panenge pane shandukowo pakurwara kwavo, asi tinge tichitoona kuti tiri kutokuwadza futi zvakare varwere vedu, nekuti ukapinza murwere unongoshatisa kuti achabuda akapora, but panguva yekuti arapwe nadhokta haana nguva yacho, nekuti anenge akagara, haana shungu yekuti arapo murwere kana mushonga wacho. Tichitokurudzira kuti ngavachitisirawo mushonga yekuti vachikwanisawo, hurumende ichiisa mushonga muzvipatara kuti vanhu varapwe, nekuti nezvimari iri kunetsa, mari iri kushayikwa, mishonga yacho iri kudhura. Saka ngavachitisirawo mishonga muzvipatara yorapwa varwere vedu, vorapwa nemishonga yemahara, kana kuti yodzikiswa mutengo tichitengawo zviri nani. Zvatiri kukumbirawo, zvatiri kukurudzirawo.
Asi Mai Chemhere vati kana vanachiremba vari kuramwa mabasa vasingadi kudzoka kumabasa, zviri nani hurumende ibvise vanachiremba ava pabasa yoisa vamwe vanhu vakaita savanachiremba vechisoja vazobatsira vanhu muzvipatara.
Dai hurumende yanga yaongorora muzvipatara kuti vari kuda basa ndeavava, vasiri kuda mabasa ngavabve zvavo, nekuti ezvinezvi kana tingatarisa tiri kuisa varwere vedu muzvipatara tichiti panenge pane shandukowo pakurwara kwavo, asi tinge tichitoona kuti tiri kutokuwadza futi zvakare varwere vedu, nekuti ukapinza murwere unongoshatisa kuti achabuda akapora, but panguva yekuti arapwe nadhokta haana nguva yacho, nekuti anenge akagara, haana shungu yekuti arapo murwere kana mushonga wacho. Tichitokurudzira kuti ngavachitisirawo mushonga yekuti vachikwanisawo, hurumende ichiisa mushonga muzvipatara kuti vanhu varapwe, nekuti nezvimari iri kunetsa, mari iri kushayikwa, mishonga yacho iri kudhura. Saka ngavachitisirawo mishonga muzvipatara yorapwa varwere vedu, vorapwa nemishonga yemahara, kana kuti yodzikiswa mutengo tichitengawo zviri nani. Ndozvatiri kukumbirawo, zvatiri kukurudzirawo.
Vamwe vana mukoti vatataura navo vanoti vanga vachidzoserwa kudzimba nevakuru vavo sezvo muzvipatara manga musina vana chiremba. Zvichakadai, mumwe chiremba wepapari renyatwa watataura naye Vawala Slambelo vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa nhuna dzavo. Kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara kwabva kwawedzera kuipa sezvo vana chiremba vakuru vave kuramwawo mabasa vachiti havakwanisiwo kuita basa ravo nemazvo kana vana chiremba vadiki vasiri parutivi pavo.
Strike payasvika papato pakutonetsa chaizvo, nekuti vachiremba vakuru vapindira. Saka isuwo sana chiremba vadiki tirikuona sekuti hurumende yedu haina zvakawanda zvaiti yaita kuti iadrese maissues atakareiza from the start. Saka isuwo sana chirembawo tirikuramba tiri pastrike and tiringokumbirawo kuti even varwere vedu vatirambe vachingotisimbisa, even hama dzevarwere dzirambe dzichingotisimbisa, nekuti patasvika ndopa zvinhu zvinenge zvakuda kuita. Asiwo tinongokurudzira kuti vana chiremba vese vari kumatunhu akasiyana siyana vave vanotaura inzwi rimwe kuti tikwanise kunzwika, nekuti vamwe vakaramba vachimuenda kubasa isi hazvizotibatsiriwo sana chirembawo vari pastrike.
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vatori venhau nechipiri kuti hurumende yakabvuma kutambira dzimwe nhuna dzana chiremba asi kwete dzose. Vakatiwo hurumende haina mari yekunze yekubhadhara vana chiremba ava sezvavari kuda, izvo zviri kuramba kutambirwa nana chiremba ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.